Kholera inokwanisa kupararira nenyaya yemabi elections iwaya ari kuitwa kana pakasaitwa matanho akakwana ekuti vanhu vasaparadzira kholera pavari kuita mabi elections, nokuti panoungana vanhu nyaya dzeutsanana nezvimwe zvakadaro dzinenge dziri very important, especially kana kwaita maoutbreak. So ideally magatherings akaita seiwaya ya mabi elections, if there are things that could be avoided, that would be better.
Vanhu vachaenda kunovhota ndezvipi zvavanga vakurudzira kuti vange vachiita kuti vazvidzivirire?
Vanhu ngavaite matanho ekuchengetedza utsanana, zvinoreva kuti kana vachimwa mvura nezvimwe zvakadaro pamagungano iwaya emabi elections, ngavameke sure kuti mvura iyoyo inenge iri mvura yakachena yakabhoiliswa, vachigeza maoko nokushandisa zvimbuzi. Kana vatenga zvinhu zvakaita semichero ikoko kwavanenge vari, nokuti vamwe vanenge voita nzara nenyota, ngavameke sure kuti mamichero iyoyo iri kugezwa nemvura yakabhoiliswa yakadziiswa. Kana kusangodya chikafu chinenge chiri kushewa nevanhu ipapo pamabi election, ndo zvimwe chatingakurudzira kuti utsanana. Munhu anofanira kunge achifunga kuti kholera iriko, uye munhu aari kudhila naye anokwanisa kunge ane kholera. Saka tofanira kuita mamesures akati wandei kuti tidzivirire kupararira kwekholera pawekendi ipapapo.
Tiri kuona zvekare hurumende yatanga kubaya vanhu nhomba yekudzivirira kholera. Izvi munozviona sei?
Chirongwa chakanaka chaicho kuti vanhu vawane nhomba yekholera, and dei yatokurumidza kupuwa vanhu vese muZimbabwe kuitira kuti tidzivirire kuramba vanhu vachibata chirwere. Asi zvandingataura ndezvekuti it's a short to medium term solution. Long term solution ndeyekuti titoparadza kholera zvamutose, ende zvinosanganisira kumeka sure kuti vanhu vari kuwana mvura yakachena nguva dzese mumaguta nekumaruwa. Saka ite program iri very pertinent inofanira kuitwa nehurumende. Tangachifunga nyaya yekuti ngakuitwe matask force akaita sana kholera task force anotarisa the short term and the long term measures anofanira kutorwa nenyika kuti kholera chinge chiri chirwere chatisingarambe chiwanikwa chichipararira muZimbabwe.